hongu tine musangano wenational council wekutanga gore rino misangano wenational council inoitwa after 3 months dzega dzega zvichireva kuti pagore tinoita misangano iyoyo kana kuti ka4 musangano wakakosha nokuti tine zvinhu zvakati kuti zvatida kuti tikurukure nezvazvo chekutanga tiri kuda kutaura nenyaya yezvakaitika munyika muno mumhirizhonga yakaitika nekusungwa kwakaita vanhu nekukuvadzwa kwakaita vanhu tichipa vanhu vedu gwara rekuti tichafamba sei kubva pari zvino chechipiri tiri kutaura nenyaya yokuti strategy yedu isu CMDC kubva nhasi kusvika patichasvika kusarudzo dza2023 tinenge tichifamba sei kumadistrict kumawards kumaprovinces pamwe chete nekunational yatinoti strategic plan saka tichiturira kunational council nokuti takaita inonzi strategic planning senational executive pamwe chete nenational standing committee saka taakunoiturira kuvazhinji kuti vaone kuti zvatakaita ndizvo here kana pane zvinoda kugadziriswa zvobva zvagadziriswa chiri kunokurukura zvakare nenyaya yekuti congress yedu iriko gore rino Congress iyi, i-Congress yokuti panenge pachisarudzwa vatungamiri vakuru kubva kuna president kusvika kune nhengo yekupedzisira ye-standing committee.
Tiri kutoona kwatoita kutaura kwakasiyana-siyana imo mumapepanhau nemumasocial media umu vamwonzura vamwe vachitaura kuti kune kwatoo nekusarudza nyama nerupanga kuti nhenga hafananga achipinda kukwikwidza musarudzo kana kuti kupinda mucongress nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa kuti muri kutodaidzwa kumatunhu muchigadzirisa nyaya idzi zvakamira sei
nyaya iripo ndeyokuti kune vanhu vanotya kupinda mumakwikwi vanotanga kugadziridza nyaya pangava pawadhi anotanga kuti chairman vepano havakwikwidzi ndanzi nevatungamiri ndini ndofanira kunge ndiripo kumaprovinsi nekumadistrict ndizvowo kunational kunenge kwaanazvowo zvekuti chakati hachibatwi ndizvo zvatichakurukura mangwana izvozvo nokuti isu seMDC tine gwaro redu rinonzi constitution ndiro ratinenge tichiparurira vanhu iroro tichivataurira kuti zvichafamba zvakadai vanhu vasateerera zviri kubuda mumasocial media zviri kubuda mumawhatsapp mumatwitter nokuti mumatwitter imo nemumawhatsapp munopindira vavengi vebato redu vorwisanisa mutungamiri uyu nemutungamiri uyu
saka chii chamungataurira nhengo dzenyu matunhu akasiyana-siyana nekuti mune mamwe matunhu vatotanga kuti hatisi kubvumidza vamwe kuti vange vachinominetwa kana kuti zita ravo ringe richipindwa muheti kunze kwezita remutungamiri webato chete
izvozvo vakandemiri ndingangotaura zvangu zviri general chekutanga ndechekuti bato redu rine constitution ndo zvatinenge tichizvimaindana izvozvo kana munhu aine munhu anenge achitsigira anongotsigira munhu wake iyeye anogona kurekruta kana kumobhiraiza vanhu kuti handei tinovhotera nhingi kwete kurambidza vamwe